manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera mbudzi 9/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoizviri muchirongwa chedu chanhasi. Mirijonga inoitika pamuzinda weMDC pakati pevatsigiri vemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa nevatsigiri vevaimbo vamunyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinotisa rudzo dzeby-election mumakanzuru ekucholocho nekuhwedza dzafamba zvakanaka chose. Hukuwo mutungamiri weAtuz vaObed Masaraure pamwe nemunyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere voenda kuCongress vasina anovakwipidza zvichitevera kudomwa kwavakaitwa nematunhu mapfumbamwe pasina anovapikisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paita mirijonga nhasi pamuzinda weMDC muHarare pakati pevatsigiri vemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa nevatsigiri vevaimbova munyori mukuru mubato iri vaDouglas Monzora. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Waswera huri hwekiti negonzo pakati pevatsigiri vavachamisa pamwe nevatsigiri vavamonzora pamuzinda webato reMDC pamoge mutsvangirai House nhasi. Izvo zvaita kuti vanhu vane chitsama vakuvare uye vamwe vatatu vasungwe. Mumwe wavarohwa ava vaBernard Nyaika, avo vati vanotsigira vamonzora vati mhirizhonga iyi yatanga panga poda kutanga musangano wekomiti yepamusoro webato iri vachiti panga paine runyerekupi rwokuti vamonzora vanga vachida kurambidzwa kupinda mumusangano uyu.
Taenda paharvest tichida kumiririra leader wedu Secretary General Masikati Azede 2014 vakanga vachida kurwiswa nezuro vachinza vafanira kunge vachipinda mumeeting vakazopinda. Saka nhasi taenda tichiedzawo kuda kuti pave nerunyararo, meeting itwe murunyararo. Ndopandaona Stalos na Jeffrey vachi na Obey vachikrosa vachinotenga matadzi M Street dzodzi vanhu vatirwisa nekutirova havasi vazhinji vanhu musangano angori matadziwo angu haiwa kuti Jeffrey ndiye aita izvozvo.
Mumwati womutsigiri wavamonzora vaneighbor Login Masala vati mhirizhonga yaitika iyi yakonzerwa nemutungamiri weboka revechidiki mubato iri vaObey Stole pamwe nemunyori muboka revechidiki vaOstalos Siziva.
Zvazvaita vakomana vasvika parati vagara vakati iwewe newewe tokuziva imese muri 3 simukai mubve ipapo izvozvi musimuka ipapo izvozvi motofumuka kunza ivapo mozimukira zvinhu zvechizano zano hamungadi kuisa munangagwa pachigaro imimi vakati ko isi mhosva yedu njee vamungozoti ko isi moti simuka yapo napa ndotati simuka izvozvi ndokatabva tasimuka takutofamba tichitoenda kukata takuenda ndetinogara kuswera kumati unofonera chi tofonera vamwe tovazivisa kuti ndozvataita se ndozvataitwa panapa tichitofamba tichitoenda ndopatasangana vengi vengi ndopata mutaura kazi chirambai muchienda chi rambai muchienda muri street vakomana vanhu vavatopedzera vakudedzera mbavha batai vanhu avo vachitevera kumashure.
Vasiziva vati havachabvumidzwa kutaura nevatori venhau zvichitevera musangano wanhasi. Asi vaStole vati havana chavanoziva nezvaitika izvi.
Zuva rose ranhasi ndapinda mumeeting vana 9 kutobuda ndizvozvi zino vangu vazinenge dzakuma 26. So whatever is being said zviri kutaurawa musoro pezita rangu vanhu vanenge vachinotaurawo nondo kunenge kuri kufunga kwavo but handiziva nhani ari kunzwaro wandivanani pada ndikaziva mazita ndona ndinovazivawe rinonzisa renyaya ndevei.
Mumwe wavatsigiri vavachamisa vanga vari pamuzinda webato iri vaLaxon Dicky vapomera vamonzora mhosva yekushanda pamwe chete namuzvare Tokozani Kupe avo vari kutungamira bato reMDCT.
Musangano wedu hatingatingesei musangano wasatsirwa mwana wedu isakasirwa mwana wedu isina baba
tasiro musangano naba nababa babo riso kati siya tikarwadziwa zvakaomarara tikarwadziwa indi zvakaomarara zvezvezvo zvokuti nyangwe munhu wese Zimbabwe akaona kuti baba vashiya tikarwadziwa tikasiyo chamisa tasiya chamisa chamisa ndiazvibatira panyaya dzenyika saka chamisa izvi havana vanokwanisa kuti tive tibvisa honorable chamisa kuti president chamisa
asi mutevedzeri wemutauriri wemdc valuke tamborinyoka vati havana chavari kuziva nezvemhirizhonga iyi
izvo hatina kuzvinzwa isi tangoswera tiri musangano hatina tangonzwa kupanze panga paitaurwa asi isu hatina kunge tichitaura nyaya dzizvo tanga tichitaura nyaya dzevanhu nyaya dzenyika nyaya dzekutambura kwekuita vanhu kumaruzevha nomumaguta nyaya dzekuti nyika ingaite sei kuti isese tudzwoende kumberi ndo nyaya dzatanga tichitaura tangonzwa vanga vachitaura vanga vachiita noise panze asi hatina kuziva kuti nyaya yacho ndeyei isu tanga tine nyaya dzakakosha dzine chekuita neuraramo neugaro hwevana vezimbabwe
vamuonzora vapindawo mumusangano uyu kunyange hazvo motokari yavo ichinzi yapwanywa mahwindo pamhirizhonga iyi vachamisa vakagadzwa nekomiti yenational council semutungamiriri webato iri pakafa vamorgan tsvangirai izvo zvakazotsinhirwa nekongresi yakaitwa medzi mishoma yadarika vane ruzivo nezvaitika mumusangano uyu vati vamuonzora vari kupomerwa mhosva yekuda kuti paitwe kongresi yechimbi chimbi zvichitevera kufa kwakaita vaimbova mutungamiriri webato iri vamorgan tsvangirai vari kuvatsigira vachiti kongresi yakaitwa kugweru mwedzi mishoma yadarika yakaitwa zvisiri pabumbiro remdc studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravamuonzora sezvo vanga vachiri mumusangano pataenda pamhepo musangano webato iri wanga uchangopera asi hatina kukwanisa kunzwa zvizhinji zvezvisungo zvabuda mumusangano uyu asi vane ruzivo nezvaitika mumusangano uyu vati vamuonzora vanga vachitsika madziro vachiti musangano uri kurasa gwara rekusatevedza bumbiro remitemo yebato ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
sangano rezimbabwe election support network rinoti ratumira vaongorori kuwedza nekucholocho uku kwange kuinde sarudzo dzemabi election dzemakanzura emawadhi matatu anoti cholocho ward 16 cholocho ward 20 newedza district rural council ward 4 tabata mukuru anoona nezvezvirongwa zvezimbabwe election support network amai ellen dingani kuti tinzwe mafambiro aita sarudzo idzi nhasi
mazita enyu nekuti pamukana kuya pachirongwa chenyu tiri kuobserva asati avharwa mapolling stations sezvamunoziva saka tiri kuobserva maelections ari kuitirwa kucholocho rural district council muward 16 nemuward 20 uye zvakare tine maobservers ari kuhwedza rural district council muward 4 donzvo redu nderekuti tirambe tichiongorora maelections ose zvawo kuitira kuti tione kuti mitemo iri kuramba ichiteedzerwa here pane zviri kushanduka here pakuitwa kwemaelections uye pane zvatingarambire tichikurudzira kuti zviimprove musarudzo dzedu saka so far kubva makuseni patanga tichiobserva kusvika pari zvino hatina kunzwa hedu kuti pane zvakanganisika zvizhinji zvatanzwa tanzwa kuti kwese kuri kutatu kuri kufamba zvakanaka kuri peaceful hakuna mhirizhonga yatambonzwa kubva kumaobservers edu kana zvimwe zvingakanganise kuti election inge ichifamba zvakanaka
pavanhu vanga vachivhota nhasi mai dingani mungati sangano renyu raonawo here vamwe vanhu vanga vachitadza kunge vachivhota
pane vaya vatangoonawo vatinoti maassisted voters vanga vachitadza kuvhota vari vega vanoda kubatsirwa but handingati dambudziko rakakura nokuti mutemo wedu unotoprovida kuti kana munhu achida kubatsirwa kuvhota anobatsirwa nani uye zvinofamba sei saka handingati vatadza kuvhota asi kuti vavhota asi vachibatsirwa vanga vari manumbers acho anga akati dzikei patatarisa manumbers edu masikati saka satane manumbers ekupera kwezuva iri kuti vazobatsirwa vangani asi nhamba yatangowana yange yakati kwirei pamasikati pataiwana mastatistics kubva kumaobservers edu yanga iri kucholocho kuward 16 panonzi pashabva primary kupolling station pavhota vanhu 28 vachibatsirwa
ko iwo mashandiro ari kuita zimbabwe electoral commission anga achikugutsa here
mukushanda kwavanoita vanoshanda vakasungwa nemitemo saka isu kana tichitarisa kuti vari kushanda tichitarisa kuti vari kucomply here nemitemo yemaelections asi nemaregulations atinotiwo ma electoral laws edu izi ma regulations nema administrative procedures anenge akaiswa. Saka pakuongorora kwataita kubva makuseni zvakaita sema voters roll vanai ndeni bomaka iyaya ma ballot papers zvatinoti ma administrative processes anga chitedzero zvakanaka hatina kuona chataona chekuti tingapokane kana kuti tanga chakakanganiswa zvanga zvichifamba zvakanaka. Saka mutemo zvakare vanga vachitedzera sezvandambotaura zviye kuti vanhu vanobatsirwa kuvhota for example vanga vachibatsirwa zviri pamutemo vanhu vachiitawo sarudzo dzavo zvakasununguka uye secrecy iripo.
Mapato madiki anga achikwikwidzawo here musarudzo yemabyelections?
Pasarudzo iyi mapato ari kukwikwidza iZANU-PF neMDC Alliance chete ndo vati vari kukwikwidza. Mapato madiki haapo.
Iwo mafambiro aita sarudzo kana muchitarisa sesangano pane zvamunotiwo here zvinhu zvanga zvichikushungurudzai?
Pari zvino hapana, tiri kutoramba tichinzwa kufara nekuti pane imwe recommendation yatanga tichipusha makora anova mwedzi yapfuura kubva muna 2018 yekuti voters roll redu ngariiswe panze pepolling station vanhu vatange vamboona vasati vapinda kutoti vanhu vanozonzi hamusifanira kunge muchivhota pano vaite vashoma. Saka tiri kuona kuti vari kuramba vachingozvidzokorodza vachingozviita mabyelections. Saka kuma wadi byelections iwayo ari matatu voters roll ranga rakadisplaywa kunze kwemapolling stations panze uye vanhu vachinoona mukana utanga vamboona kuti sarangu riripo here vasati vaprocedha kupinda polling station. Izvo zvinoita kuti vanhu vanozonzi redirected driver kana kuti hausi kufanira kuvhota pano namba yacho inge ichiti ZK. Saka zvinhu zvoto tiri kutonzwa kufara kuti vari kutora marecommendations edu vachimashandisa. Asi pakuti pane zvatatutumwa nazvo pari zvino hapana.
Mukuru anoona nezvezvirongwa zveZimbabwe Election Support Network, Amai Ellen Dingani, vachitaura vari parunhare vari kukadoma. Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, riri kuita kongresi yaro yechipiri muguta reGweru mwedzi unouya. Mutungamiri weATUZ vaObed Masaraure pamwe nemunyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere havasi kukwikwidzwa pakongresi zvichitevera kudomwa kwavakaitwa nematunhu mapfumbamwe pasina anovapikisa. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe nezvekongresi yavo.
Gadziriro dzedu dziri kufamba zvakanaka kuti tiite kongresi yedu yechipiri iyo ichaitirwa muGweru pavashandiri kubva musi wa6 kusvika musi wa8 December. Tavarura gwaro takaumba gwaro ratiri kuda kuti tinopresenta kucongress rinenge riri rinotiguida for the next 5 years atoti strategic plan yeunion kubva 2020 for the next 5 years iyepo kuti izonozeyewa pacongress yatiri kupinda. Chechipiri takavhura manominations yetop 6 yeunion yedu yatinoti national working committee kubva pana president toti vice president secretary general secretary general spokesperson na finance secretary. Vanhu vakauyisa province akanominata vanhu vavanofungidzira kuti vangakwanisa kutungamirira organization ichienda mberi.
Zvinhu zvinenge zvakamira sei pacongress apa? Tikuona kuti izvo muri kuti imi manominations akaitwa kubva mumatunhu mapfumbamwe vanhu vari kuda kunokondesta mazita avo avapo. Kana munhu akataurwa zita rake musi wekongresi anobvumidzwa here kunge achikwikwidza musi iwoyo?
Patop 6 vanenge hapana achazotenderwa kuti anominatwe kukongresi, vakatonominatwa ndivo vachatenderwa kukwikwidza vari vari ma 6 positions iwayo pane vakanominatwa. Kwozotiwo zvetine mamwe mapositions anozoti asara anokwana kuita 7 nekuti executive yedu inopinda vanhu 18. Yayo 7 ndiwo anonominatwa vanhu kucongress vachibva vavhoterwa ipapo. Bumbiro redu remutemo rinoti vanhu 6 vekutanga yatoti national working committee vanonominatwa kubvira mune maprovinces ese vakagara provincial structure pachipa madistrict chairpersons nemadistrict secretaries vosarudza vanhu 6 vavanoda kuti paine gender balance yekuti vatatu vanofanira kunge vari varume vatatu vari madzimai zvichienderana ne donzo redu rese union rekuti tive neutongi hwejekerere nedemokrasi yekuti mastructures ava iwo anotaridza vatungamiriri wavo.
Electoral Commission yenyu vaMasaraure yakaburitsawo here zvinyunyuto zvakabva muvanhu?
electoral commission yedu iyo iri kutungamirirwa neZimbabwe National Students Union yanga ichibudadza muchinyito zvevanhu. Chinyito chikuru changa chiripo ndechekuti vanhu vanga vachiumba vachipropoza vanhu 6 asi vasinga balansi semadzimai nevarume. Zvaazvizoita kuti pakonzere kuti manominetedza avo hatikwalifaiwe. Nekuti kana mukange manominata moisa varume vevana nemadzimai mairi provinsi yanga izokurudzirwa kuzvigadzirise manominations. So chinyito chikuru chaachibva kune vamwe vanga vachiti tiri kushaya madzimai ekushara asi isu tiri kuenderana neutongi hunoda kuti tiite equality kuti madzimai awane mukana wakaenzeranawo nevarume kuti pakutungamirira kuti union yedu ive iri yemunhu wose isangove yevanhurume chete. Chichemo chikuru chatanyanzwa chanyanyotambirwa kubva kuvanhu.
VaMasarore tiri kuona kuti izvo kubva pamatunhu mapfumbamwe akavhota, imi hamuna munhu ari kukwikwidzai pacongress apa. Zvinorevei kuutongo hwechechetere?
Tiri kutenda maprovinces atipa mukana wekuti tiendere mberi nekutungamirira for the next 5 years. Chamungade kutoziva chimwe ndechekuti union yedu inotoisa nematemu limits zvakare. Saka temu yatinenge tichipinda iyi inenge iri temu yangu yekupedzisira inove temu yechipiri. Tichibvumirwa kutungamirira ndiri president amalgamated rotas in Zimbabwe. Jekerere ranga riripo hongu mukati ariko even pana secretary general wakakwanisa kunominitwa nemaprovinces. Pamwewo kungoti vaishara varande zvavari kuonawo siri zvavanoda kuti tiite kuti union irambe ichienderera mberi.
Kuvhoterwa nematunhu mapfumbamwe ose pasina anokupikisai, zvinhu zvinoratidza kuti izvo vatsigiri venyu vane kuvimbikana neutungamiri hwenyu. Asi imiwo semunhu zvii zvamunoti makakundikana mutemo yekutanga muri mutungamiri weHatuzi?
Mutemo yekutanga takanyanyokundikana zvikuru kuseta internal institution kuti tinyatsovenemasekretariati akasimba kumaprovinces, nekuti tatitarisire kuti nemakore atashanda tingadai tichingori nemahofisi mashomashoma atinawo. Kuri nehofisi muHarare neimwe iri muBulawayo nemuGweru, asi tirotaziva panguva ino tingadai tine mahofisi dzipo dzakawanda emaprovinces ese tingadai tatione mahofisi ivo. Zvinoona kuri kukundikana kukuru kwatinotarisira kuti patobva kucongress tichange tichienderera tichigadzirisa.
Mutungamiri weHatuzi vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Nyaradzai Gumbonzvanda, mumwe wemadzimai vanga vari kumusangano mukuru uchangobva kupera muSouth Africa, umo makanga muchizewa mamiriro akaita zvinhu kumadzimai emuAfrica. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Gumbonzvanda, mukatitsananguro here pamusoro pemusangano uyu?
Musangano uyu wainzi African Women in Dialogue, zvichireva kuti madzimai ngatimbowana nguva yekukurukura tichikurukura tichisheya zvatiri kuita isusu pachezvedu. Seni ndichisumudzawo mabasa atiri kuita, tiri kuRosaria Memorial Trust tiriko kumaruva ekwamurewa, tichisumudzirawo basa ratiri kuita at the African Continent panyaya yemwanasikana. Wakatanga musi wa4 mwedzi uno waNovember muchipera musi wa8. Ndakaona ndichikokwa kuDialogue, hurukuro yaitwa nemadzimai ese emuno muAfrica yakanga yakaorganizwa namadzimai ekuSouth Africa, the Zanele Mbeki Foundation, vachikurudzira kuti tiwane mukana wekusangana tiri pamwe chete tichibva kunyika dzese 55 dzemuno muAfrica, kuisa pfungwa dzedu pamwe chete nekusimbisana pamabasa atinoita tiri kumaruva kwatinobva, tiri kumabasa atinoshanda. Takaona zvakakosha zvakare kuti pachirongwa ichi pakanyanya kuve nemadzimai anobva kumaruva chaiko chaiko nemadzimai anorarama nemadisabilities akasiyana-siyana. Izvozvo zvakatikoshera sekuti ndivo vanhu vazhinji vanowanza kusawanikwa izvi ravo richibuda patinoita zvebudiriro.
Zimbabwe yanga yakamirirwa nemadzimai vakawanda sei?
Pakanga pane madzimai angasvika 16 aisanganisira vechidiki madzimai anobvawo kumaruva akanga aripo nemadzimai ane madisabilities. Takanga tinavo madzimai ari mumedia, takazoonawo madzimai anopawo pfungwa dzavo panyaya dzebudiriro vakaita sana mai Chitimasiwa, vakanga varipo pamaspeakers akanga ariko. Ndakaona zvichindikoshera kuti ndiwane mukana wekupinda meeting yakadai, asi tichienda mberi ndinoona zvichikosha kuti chero takanga tine diversity yemadzimai anobva masituation akasiyana siyana, asiwo tinoda kuti tiwane madzimai anobva kunharaunda dzakasiyana siyana. Sekuti sevanhu takanga tiripo ndakaona kuti dai tavawo nemadzimai anobva kuBinga, anobvawo kunana Mat North, Mat South, zvingatikoshere kuti tirambe tine diversity zvakare yemaregion edu.
Inyaya dzipi dzanga dziri kukurukurwa pamusangano uyu, uyezve tichitarira mberi zvii zvamunoona zvamakawana pamusangano uyu zvichazobatsirawo madzimai emuZimbabwe?
Zvikuru zvakabuda ndezvekuti madzimai kunyanya tiri kumaruva vanoshanda zvakanyanya, asi zvekushandisa nyika zhinji muAfrica madzimai ari muagriculture tichiri kungoshandisa mapadza chaiwo. Takatarisa kunana South Sudan uko nedzimwe nyika, tinoda technology inorerutsira madzimai pamabasa, labor saving technology. Technology inoitawo kuti tiwane mukana wekuzorora, sekuti basa rinoitwa nemadzimai kana tisina zvinhu zvekushandisa padhuze nesu, madzimai anowanikwa achifamba madistance akakura, kunyange kuri kutsvaga huni chaiko. Ngatiwanewo energy padhuze inoita kuti madzimai tibike zvichitirerukira, inyange iri mvura, mvura ngaivewo padhuze, madzimai tiasafamba kuenda kure. Saka nyaya yekurarama kunoita madzimai tiri kumaruva tichidawo maservices padhuze zvinhu zvikuru zvakabuda. Uye kuti kana tiri pakurima ipapa, madzimai tisangoona kurima kwedu kuri kwekungoti tawana zvesadza, asi tinge tiri munonzi value chain yeagriculture, kuitira kuti tikwanisewo kunge tichipindawo mabhizinesi anoenderana neagriculture, zvingange zvichibva pakurima but pakuya dovi pakuita value addition nezvimwe. Izvozvo zvakandikoshera. Chechiri chakandikoshera inyaya yeviolence against women, mabongozozo, mirizhonga dzatinosangana nadzo mukurarama kwatinoita tiri mhuri dzedu, zvichibata tiri mudzimba nemumhuri dzatinogara. Asiwo violence inoitika in the public sector, madzimai kana ari kumabasa dzimwe nguva vanosangana nesexual violence at the workplace, zvakakurukurwa zvikuru. Violence inosangana nemadzimai panyaya dzematongerwo enyika, iyoyo nyayo yakabuda zvikuru kuti kazhinji unoona madzimai asingazoda kupinda mune zveutongi nematongerwo enyika, sekuti kune violence yakanyanya nemabatirwo avanoita.
Nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Nyaradzai Gumbunzvanda veRosaria Memorial Trust uyezve vari Goodwill Ambassador weEarly Child Marriages kumusangano reAfrican Union kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa mararamiro anoita vasungwa vanenge vaine matambudziko akasiyana-siyana anosanganisira ekuve mbeveve kana matsi. Izvo zvinoita kuti vange vachinetseka kutaura nevamwe vasungwa kana kunge vachienda kunozvimirira kumataredzi mhosva, uye kuti tinzwewo sangano rinoshanda nevasungwa reZakuro kuti zvii zvariri kuitawo pakubatsira vasungwa ava. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano reZakuro vaEdison Chihota. VaChihota, nhasi tiroda kumbotarisawo matambudziko ari kusangana nevasungwa vane matambudziko akasiyana-siyana, vangava vasinganzwe kana kutaura, kwoitawo vanenge vachirwara nepfungwa. Zvii zvamungataura pamusoro pematambudziko aya?
Maita zvenyu, irori idambudziko renge ririko kwemakore akati kuti apfuura, asi nezvinezvi nekuda kwekuti the prison system iri kugadzirisa zvinhu zvekuti ifambe ichienderana nezviri kuitika munyika mazuva ano. Vasvikawo pachidanho chekuti vanodawo kubatsirana nevasungwa ivavo kuti vawanise vachifamba mune zvakanaka, nekuti panotora nguva huru inotora musungwa ari parimandi asina kutongwa, nekuda kwekuti panenge pasina anonzwisisa kuti anoti kudii. Iko kupinda kwake chete mujeri kunoda kuti maofficers vave vanokomunicata navo. Saka naizvinezvi urongwa huripo ndehwekuti the prison service iripo pagadziro yekutsena vanokwanisa kuita sign language, nekuti kunguva yese yapfuura iyi venge vachingoita vekubedza vachienda vatingangoti vaya vava vekuhaya.
Saka izvi zvakatyora kodzero dzakadii dzevasungwa zvekuti vanenge vachishaya munhu anovabatsira nekukasika?
Nekuda kwekuti vanhu maramba muchingotaura nhau dzekodzero, ivo vachidawo kuonawo kuti kodzero dzevanhu vadzichengetedza sei. Saka naichokwadi chekuti kodzero dzevanhu dzakatombotyorwa apo nepapa apo, asi apa hapana zvaiitika nekuda kwekuti mutemo wenge usipo, kwenge pasina chinorayira mutemo kuti zvingazvidai. Asi pakuita kwavakaita ekiidza yavainayo, izvozvo vakazvikwaita kuti zvive zvinowanikwa zvinimowo. Saka vava kuzviteedzera nekuda kwekuti vaakukwanisa kuwana mari kucentral government yekuitira zvinhu zvakafanana naizvozvo, nekuti chenge chichivaneta ndechekuti vange vasina mari yekuitira zvinhu zvakafanana naizvozvo from the central government.
Tichitarisa vasungwa vanenge vaine matambudziko seatiri kutaura ekuti havagone kunzwa, havagone kutaura, vazhinji muri kuona vachiraramawo sei kumajeri ikoko?
Idambudziko rinenge ririko kujeri kwete rake iye chete, asi kuti nevanenge vari mujeri nekuti vanoda kutsvaga kuti vabatsirane naye, zvikuru sei maofisa, kuti atsvage munhu anokwanisa izvozvo kuti abatsirike, nekuda kwekuti vanenge vachida kuona kuti utano hwemunhu ihwohwo hwakachengetedzika, nekuti tinozove tinokanganisira ipapo utano hwake.
Upenyu hwevasungwa vachihota ragarawo riri dambudziko renyu imi nesangano renyu kuona kuti vari kurarama zvakanaka zvakadii. Zvii zvamungataurawo pari nhasi raramo dzevasungwa kumajeri? Pane shanduko here kubva kumazuva ekare atainzwa kuti vainetsika kuwana chekupfeka, chikafu nezvimwe zvakadaro?
Dambudziko iyi harisi dambudziko diki, idambudziko riripo rakakura muchitienderana nekuda kwemamiriro akaita nyika yedu. Hatitarisire kuti tinokurumidza kuti rinobva rangoti apo nepapa kuti riporipotorobva rapera, asi kuti zvinoda kuenda zvichivandudzwa zvishoma nezvishoma apo, asi zvichitorerwa pfungwa yekukasika, nekuti zvinhu zvinokanganisa utano hwevanhu kana kurarama kwevanhu. Ichokwadi kuti zvinhu zvakafanana nekudya, kupfeka nei vakumbokwanisa nekuda kwemasangano akawanda anobatsirawo achienda apo nepapa apo vachibatsirana navo, nekuti bhajeti reministiri kana reprison harikwani riri rega.
Ko, imiwo zvamunodzidzisawo vasungwa kuti vange vachiita vari mumajeri ndezvipi zvamunovabatsira nazvo?
Isu tinobatsirana navo kubvira kutsika dzavo, toenda inonzi rehabilitation yemaoko, pfungwa nezvimwe zvese, nekuda kwekuti kana vasina kugadzirika pfungwa, tisina kugadzira kuti vaite zvinoita pfungwa, hapana chatinenge taita. Tinotarisa zvikuru kuti tione kuti kana munhu aenda kujeri anokwanisa here kuenda kuchikoro kubva kugredi 1 kusvika kutesari.
Aiwa, tinotenda zvikuru vacho takuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda zvikuru maita zvenyu vateereri.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reZakuro rinoshanda nevasungwa vaEdison Chihota muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Aiwa, nacho chirongwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Ngomo achikupai nhau dzendebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani mthwaka zomuhle, olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 9 kuLwezi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuke udlakela phakathi kwamalunga eMDC asekela umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa lasekela uDouglas Monzora eHarare namuhla.
I-cabinet reshuffling leyi ngibona ngani vele abaningi bakhala ngayo ngoba kunje so ilizwe likhaya sikhala ngokuthi akula mali elizweni, kodwa i-cabinet lokho kungezelelwa amaminista.
Aba mabandla aphikisayo kanye loZulu basola umongameli Mnangagwa ngokuqhelisa idale labaphathi ntambo bakahulumende ele cabinet.
Isibhekane nendlala embi ikakhulu emhlubulweni mina lapho endlela khona ebulilima we kugoqela ibulilima njalo i-district lecholotho.
Kuhlelo lwezemaphandleni sixoxa ngodaba lwendlala esihlasele ngitsho lasemadolobheni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke ukulwisana phakathi kwamalunga ebandla leMDC asekela umkhokheli walo uMnumzana Nelson Chamisa lasekela isiphathamandla saleli bandla uMnumzana Douglas Monzora eHarare namuhla. Udlakela lolu luqale ngesikhathi idale laleli bandla ele National Executive lilungiselela ukuqala umhlangano walo obuhlaziya udaba lokubhidlika komnotho kanye lobunzima uZulu abhekane labo. Abasekeli bakaChamisa babikwa bebesethesa uMonzora icala lokudlelana lezitha zebandla. Abasekeli bakaMonzora abachayiweyo batshele iStudio 7 ukuthi imota kaMonzora ichayiwe layo yafa ifastela elikhulu laphambili. Omunye wabo ubevuvukile ilihlo kuthi omunye ubehluzuke emzimbeni. Lanxa kubikwa kubotshwe abathathu phezu kodlakela lolo, isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthe ubengeke ekufakaze lokho ngoba akekho emsebenzini namuhla. Abasakhulayo abasekela uChamisa bona bathi kayisibo ababangele lolu dlakela. Aba mabandla aphikisayo kanye loZulu sebesole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhelisa idale labaphathi ntambo bakhe ele cabinet besithi akwenzileyo ikupha abangane bakhe imisebenzi ngoba akusoze kuphathise ilizwe ngalutho. Umongameli Mnangagwa uguqule ikabinethi yakhe izolo wasungula ugatsha olutsha wakhetha njalo abasekeli babaphathi ntambo abahlanu. Lokhu kutsho ukuthi ikabinethi le isilabaphathi ntambo abangamashumi amabili lanhlanu labasekeli babo abalitshumi lasishiyagalombili. Umeli wepinga North edale lephalamende njalo elilunga leMDC uMnumzana Prince Dubeko Sfanda uthi lanxa ekhona amalunga ekhabhinethi amatsha akhanya ewazi umsebenzi akulabuvelo alakho ukubuletha ngoba uhulumende esehluleka.
ngithe ngikhangela i-reshuffle yenza kileyo okwakuqala ku-reshuffle wama-ministers angu-7 owakuqala ngu-Honorable uNqobizitha Ndlovu osuswe ku-industry and commerce wasefakwa ku-environment, climate change, tourism and hospitality industry. Ngingathi uNdlovu noma ngingakwazi ukuthi khona kulama qualifications bani angabe elawo kodwa into enginanzelele ngeviki ephelileyo siku pre-budget seminar eVictoria Falls nalokho engunanzelele lokho eyaphointwe ukuba ngu-acting minister waley ministry ukuthi hayi uNdlovu kungani yena ngokwakhe kule passion. So ngokubona kwami umangaliso angabe efakwe endaweni lapho esizabona khona mhlawumbe esenza ngcono. Kodwa umzukulu uDr. Sekhayi Nzenza kangikwazi sibisibili ukuthi akuphetheyo ngokwe-industry le-commerce kuyini ngoba lapho avela khona ku-public service labor and social welfare akula lutho olumangalisayo esilubonileyo elibengezelela in terms of i-value kuhulumende ikuzama ukulungiselelana imisebenzi kodwa nje jikelele amboni ukuthi khona i-reshuffle yi-reshuffle ezayengezelela any value kuleli lizwe. Ama-ministry ayiwo sibisibili wakade ngifuza ukuthi ngaye abanjwabanjwa kabanjwanga.
Ngezinye indlela uthi akusoze kuphathise kunhlelo zokuvuselela umnotho lokho.
Akula lutho luyavuselelwa ngalokhu okwenziweyo. Njengoba ngijile ukuthi khona mbona ngani nxa kuyukuthi singakhangelela ukuthi kuya kuba lento eya-improve. Mhlawumbe ngoba uNqobizitha ngimzwile esefollows last week ukhulume kabanzi ikakhulu ngendaba zama-taxis, imithelo ethelwa kuma-tourism destinations efollows. For example, umuntu nxa evela phandle kwelizwe uyafika ebhadala ebesethiwa bhadala ne-VAT in foreign currency osokusenza ukuthi khona abavakatshela kuleli ndawo kuleli lizwe bethole ukuthi indawo zesezidula kakhulu. So lokho-ke ngendlela kade ekhuluma ngakho nxa kuyikuthi yena angaku-implementa ngibona ngani kungaba ne-change ethize but iningi labo laba hayi yikuzwelana nje i-club yokuthi ngasihambeni sindawonye madoda asikapuleni kuze kuyelunga but akula nto eyalunga ngaphakathina komkhono wasezimbabwe.
Umnumzana Prince Dubeko Sfanda ngumeli wePinga North edale lePhalamende njalo ulilunga leMDC. Ngobe ngumphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema ususiwe kulolo gatsha njalo usekhokhela ugatsha lwezemfundo. Kambe ulakho ukuletha ububelo na? Sixhume unkosazana Melissa Chingwanangwana ongumsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eMathebeleland South. Siqale ngokumbuza ukuthi uthini ngokuqheliswa kwekhabhinethi kaMnangagwa.
I-cabinet reshuffling leyi ngibona ngani vele abaningi bakhala ngayo ngoba kunje so ilizwe likhaya sikhala ngokuthi akula mali elizweni kodwa i-cabinet lokho kungezelelwa ama-minister and ngasikhangeleyo i-ministry education umuntu abasifakeleyo uKane Matema abantu abaningi bakhala ngokuthi njobe le ndaba zakhe ezishisayo eziningi thina uzasiphatha njani. Ngasikhangele njalo ngendlela aphatha ngayo abanye abantu esesekuministry ayekiyo engakabuyi kithi u-education siye saba lathi ukuthi uzagwanisa yini ukusimela thina izikhalazo zethu njengamateacher asazi kumbe ngendlela ayehluleka ngayo ukusimela ngale sikwenye iministry ngapho uzagwanisa yini ukuthi njengababali sikhala kunje ukuthi asigwanisi kuye emsebenzini sifuna ukungezelela imali uzagwanisa yini ukusimela lapho esikhala khona. Njalo on the other side sikhangele okuhle kwangikhona uKane Matema ngumuntu oyaziwayo ngokubhala amabhuku asazi kumbe kunjalo uzagwanisa futhi ukusimela ekusinikeni ama-materials awe-revised curriculum asazi kumbe uzasinceda yini. So singamateacher simelele ukubona nje ukuthi njengoba esanda kufakwa asazi ukuthi phambili lapha kuzabe kumenjani sizabona-ke.
Lo obekhona ngemva kwakhe zikhona yini inhlelo abeziqhuba ebelizithakazelela njengababalisi elingathi mhlawumbe njengoba esehambile lazo sezifile?
angiboni sibili ukuthi kulento enhle siyenzele njengamatisha. Nxa silokhu esikhala kunje, kusho ukuthi akulanto enhle eyenziweyo.
Ezinye izisebenzi zikahulumende kazisayi emsebenzini nsuku zonke, ngitsho laba balisi, ngenxa yokuswela yona imali yokugada. Isimo sinjani lapho ofundisa khona?
Inkinga ukuthi izisebenzi zama-union athiyeneyo and ama-union azakhuluma izinto ezithiyeneyo. Thina ethu i-union athu zithi asenelisi uya emsebenzini, sesi-incapacitated, lokho kusho ukukhunywa ngumuntu wonke. So izisebenzi eziningi ezi-undi-actives asisakwanisi uya emsebenzini, sihlezi asihambi, sihamba lapho esikwanisa khona.
UNkosazana Melissa Chingwanangwana ngomsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eMatabeleland South. Sexhume njalo ilunga leZANU-PF uMnumzana Belief Gawule, yena othi kuhle kakhulu okwenziwe ngumongameli Mnangagwa.
Kanti kunani ukuthi bamgidele umongameli, babone ukuthi khona okwakwenzileyo kuzasiphathisa yini njengesizwe, kumba kusozokusiphathisa. Ukuthi bakhulume ngokuthi kwenziwe i-cabinet reshuffle eqalisa ukuthi basole, hatshi, mina ngibona ngani okwenziwe ngumongameli lami mbembona ngendlela efaneleyo, mbembona kukhona okunye okusho kuqondisiwe ngomumo nalo wenziweyo. Ngoba mbembona kwesikhathini esedlulileyo kulezinye izinto kade mbona kwezinye ingatsha lapha, bese mbona ukuthi umongameli lapha nxa isizayenza i-reshuffle but sibone okunye sokuphuma ekade sikukhangelele kuphumile okunye kwakhona. Asoze ngiqambe ngamabizo ukuthi laphana lalaphana but kodwa okunye kwakhona kuphumile. Asibekezeleni-ke sibone ukuthi inkabi lezi ezibotshiweyo zizadonsa njani, omama labo baba lava bazadonsa njani, ngoba yiwo phela abantu abancedisa umongameli, nguye okwaziyo. Njalo kwesinye isikhathi umongameli kumele ethi abe lo mumo wokuthi abanye abantu abangasebenziyo even kwabana ku-cabinet akhiphe lahlele katshana, adinga abanye abantu afake. Umuntu ongasebenziyo akhitshwe ayephumula, njengalokhu kade sowakhipha labana abantu abanjeabomfumile walahlela katshana. Yiyo isikhathi esikwenza njalo, ikakhulu abantu abangasebenziyo amanye amazila amele khitshwe lahlele katshana. So kade simbona ngani asibekezeleni sibona ukuthi umongameli lokhu akwenzileyo kuzasiphathisa yini.
Kodwa ngokuqhelisa ikhabhinethi yakhe ungathi kulokuhlakanipha yini, ngoba uhulumende uvele uhlala ekhala ngokuswela imali.
Ye, uhulumende ngabe ekhala ngokuthi kala mali, kodwa-ke umsebenzi umele uyenziwe. Umsebenzi owenziwayo ungaba mkhulu uyayilethe naleyo mali esikala ngayo esinalayo. Sekunanzelele ukuthi ukungezelela khonokwana kwama-portfolio kungancedisa futhi ukuthi ezindawo lapho esilahlekelwa khona zimali ezingabuyiyo kusathi zibe khona izimali zenezo, mhlawumbe lokuqinisa umsebenzi wethu ukuthi uhambe. Asiwukhangeleni ngendlela zonke, singakhangeli kuphela kuphela ukuthi hayi ikhabhinethi noma engazibe ncane, kodwa kumele sikubhekisele khonaukuthi incane lanxa umsebenzi omkhulu. Umsebenzi nxa umkhulu awube mkhulu kunikwa abanye umsebenzi, umsebenzi uhambe.
UMnumzana Belief Gawule lilunga leZANU-PF sixoxela ekobulawayo.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlelwa mshweshwe, lamlela namba wafuke mbula. Lamlela ntwandwe, lamlela.
Kwezemaphandleni lamhlanje indlala iqhubeka isidla ubhedu elizweni lonke jikelele, njalo uzulu emaphandleni wemadolobheni uthi lakuye uMangoye uselala eziko. Lanxa inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-WFP lezinye zisipha uzulu ukudla, abanye bathi kabakutholi lokhu kudla. Ukuhlaziya lolu daba sexhume umeli webulili maWest edale lephalamende uMnumzana Dingomozi Phuthi olilunga leZANU-PF endawonye lesiphathamandla se-MDC uMnumzana Edwin Ndlovu. UPhuthi nguye osungula lingxoxo.
sibhekane nendlala embi ikakhulu emhlubulweni mina lapha emvela khona ebulilima west kugoqela ibulilima njalo i-district lecholosho ngoba okusuke kwenzakala ukuthi inyamazana zasendle ikakhulu indlovu esizazi zinengi ezimbabwe lasebutswana bezivame ukuthi eminyakeni zibuye zizonatha amanzi edamu elikhulu okwakuthiwa yimabhongane kumbe mayitengwe dam kodwa sezithi zifika kwamfana zithola kungela lutho sezisiya kulwa lezi nyamazana ezifuyiwe ezinjengezinkomo zibe njalo ezinye izinyamazana ezeganga ezezifuna ukunatha khonapho leso futhi zilwe nabantu njalo ngoba siyakwazi ukuthi emachubini agedwa ngabantu afana nasemfuleni uma itengwe laphana indlovu sezibuya zidinga amanzi zifike kwamfana zigqibele njalo ekuzameni uzinatha kwamfana ziyabe zifaka abantu ebunzimeni obukhulu ngoba bayasuka baphaphatheke ngokuzesaba sokuthiba lokulwisana phakathi kwenyamazana ezondliweyo nabantu lenyamazana zeganga lezi ngenxa yokuthi akula manzi esikubizenayo kuhulumende esenge ngakhuluma njalo ngakho ubaba okhangelayo le Minister of Agriculture naku-DDF ikuthi i-Ministry of Agriculture kayincedise siyisandla sikahulumende ukuthi kugejwe idamu lemabhongane inyamazana zibuyele ziyenatha khona beso kusithi i-DDF kayincede ukuthi kube lezi bhorane eziningi kumavillage ngavillage izibhorane zona lezo kazingandelwanga abantu ngobuluthwana bazo
babundlovu ibhahile indlali qothula imbokodo lesisekelo
kasisakwazi funa izulu yile lingajabulanga ngendlela esiphilisana ngayo eZimbabwe yikho kusiba lendlala enje sina sibile ekucineni singasakwazi ukuthi senze njani okaphuthi sikhangelela ukuthi njengomember of parliament njebe khulume ngokulilima west nguye okumele abe phambili kunhlelo zona lezo zokugebhisa amabhoholo lokubona ukuthi amadamu ayagejwa kuyasetshenziswa lokhu nalokhu esebenzisana lengadi akhulume ngazo esebenzisa njalo le mali ye-CDA njalo simchuma kumongameli welizwe ukuthi bakithi abantwana beZimbabwe bayalambile bayakhala bangathi balambile banike isinkwa ongabaniki inyoka banike inhlanzi ngoba babelambile silokuqala ukuthi abantwana balambe njalo kuqonde entaka ukuthi umntwana angalamba ayecela emzalini umzali angakuthathi ukuthi yikudelelwa hashi lilungelo lakhe yikho engumzali phela nayo kamnankagwa ekhampeni lapho wathi uzasenzela kuhle angakhethi nangiyani usekhona kasenzele kuhle phela ama-billboards ayegcwele-ke imigwaqo yonke le ekhuluma ukuthi uzawayenza uhulumente ozalalela izifuno zabantu-ke esithi yena i-voice of people is i-voice of God kambe sokwaya ngaphi khonokho wawuyi-rhetoric kuphela na sicela kube izenzo hathi amazwi
Baba Phuthi, inhlanyelo sokuzalinywa sesisondele isikhathi alubana lithe lana izulu. Zikhona yini inhlelo zikahulumende mhlawumbe ezingatholisa abazali inhlanyelo mahala?
Uhulumende kamnankagwa uyazi kakhulu ukuthi abantu kumele bancediswe ukuthi babe ngabalimi abaqotho. Ngikhuluma kanje inhlanyelo siqalisile kulungiselelwa ukuthi abantu bayithole.
Kuyini okungenziwa nguhulumende Ndlovu?
Sikhangelele ukuthi uhulumende inhlelo zakhe kazibe ezokusiza abantu inhlelo zikahulumende zingabi ngezokungigcina esemandleni kodwa abantu behlupheke cela inhlelo kube ngezikhangele abantu abantu bancedakale abantu baphile impilo engcono ngoba nxa umuntu ekhuluma ngempilo umuntu ukhuluma ngokuthi avuka ede umsebenzi ngoba avuka asebenze inyanga iphela khole imali angena ezitolo athenga kuthengayo abhadalele abantwana ezikolo ayenze lokhu kweneliseke nxa khona lokhu ama-basics kungasayeneliseki impilo kayisamnandi asinikeke sikhulume ngama-austerity measures abantu behlupheka kambe azaphela nini lawo ma-austerity measures kambe i-economy yezimbabwe izalunga nini yikho sikukhangelela ukuthi izame phe kufanele kulungise khona lokho
lapho lizwe ingxoxo phakathi kukamnumzana Edwin Ndlovu owebandla le-MDC obekhuluma endawonye lomeli webulilima west edalele ephalamende umnumzana Dingumuzi Phuthi owebandla le-ZANU-PF singene kuhlelo lwabesifazana
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uzithandekile Mhlanga namuhla sixoxa lo nkosikazi isiboniso moyo ohlala elufane
sicubungula ukuthi abantu baphila njani kulesi sigaba ngesikhathi iningi likhala ngokoma komnotho welizwe.
Thina ngapha elufane indlala vele yiyo ukuqala, thina sile ndlala yabantu, le ndlala yezifuyo lonyaka ikhona. Inkuluma kanje izifuyo seziphelile, abantu babasela zifuyo. Bona utshani bangibona yibo obushota lamanzi ukuthi ziyahambela umango omude zisiyadinga amanzi. Thina selamfula vele inkomo zinatha esiboraneni kumbe emgodini owayabe wayemba umgodi.
Manje kwehlulani lapho esiboraneni?
Nezibhorane ziyafa, singafa isibhorane nxa sithe isikhumba. Isikhumba izakhamizi kufuze lizithengele, so likhiphe imali liyabe lidoneta. Abanye ubeze bethi imali abalayo, and for sure babe bengelayo yona le imali yokuthi beyikhiphe ukuthi kukwani ukuthi siyethenga lezo zikhumba zokulungisa isibhorane, ngoba igovernment ayisabuyi isilungisele mahhala. Babe sebehamba becela kulaba abazigebhela wabo. Uyabe umuntu egebhile egumeni lakhe, uyagebha umgodi ukudla lokho esikuzwela kwezinye indawo kuthiwa kuyaletha ukudla kuchiphile, i-stock feed ukuthi sithenge ngemali ephansi. Athi naye endaweni ekhasilapho.
Kodwa liyake likuzwele kwezinye izigaba?
Iye, ngiyake ngikuzwele kwezinye izigaba. Lanxa khona ngale ezigabeni zangikhona kuhamba kukhetha, ngoba kuthiwa kuyajoyinwa kuthiwe kulabalimi. Kodwa kwakufike, kodwa thina kithi akufikanga ngenxa kwafika. Lathi sasizajoyina ukuthi senze ukuthi sithenge ukudla kwenkomo ngemali ephansi.
Sesikhuluma ngezokulima, sake saxoxa lawe kuhlelo eminyakeni edluleyo, wathi kule ngadi zokuthelezela.
Hayi, ingadi khathesi vele akusela, abantu sesayehlukana ngaso isimo sonesi lokuswela amanzi. Yikho sokwasenza sivele singasabambananga ku-cooperative yethu yona le esasiyiqalile. Lapha manzi sasiwathatha esibhoraneni, so isibhorane kuyayenzakala siyaqeda 2 weeks sisifile, ngapha imbhida iyabe ifuna ukuthelelwa. Le mithi, imithi yona leyo kuspray imbhida, kathesi akubambeki lutho, vele ungaza kuthenge wona umuthi wokuspraya le mbhida leyo ngoba iyaba lezungu.
Ukudla-ke abantu badlani khona ngapha?
Lapho-ke ngoku yikho kulukhuni-ke lapho, ngoba vele abantu kwezitolo le mali yangikhona bengelayo. Sesibabona abanye bebuya behamba becela umuntu ngizethi bengicela ngenkomitsho ngiyekwenzela umntwana iporridge, kodwa la ukubona ukuthi iporridge lenkomitsho vele liyamusa ngaphi umuntu. Hayi, indlala ikhona. Amabele wona la akhona, kulamabele amanye anikwa abantu kuthiwa ngama-over 65. Ama-over 65 la kuduba abaqondana la, kuthiwa nxa usiyathatha i-50 kg le kufuze ukhiphe $10. Wena uyi-over 65 vele imali kawulayo, bebuye bethi khiphi $10 wena ku uzayithatha ngapho umuntu omdala i-$10.
Abananzelelanga ukuthi ikhutshwa ngokusemthethweni yini?
Bathi khona izimota lezi eziletha amabele zimota eziyabe zihayiwe.
Abancane bathola yini?
Abagogekileyo ke bayathola, kodwana khona lokhu ukuthi kwesinye isikhathi umuntu uyahluthwa i-$10 yena liyana nxa eseze kimi lami njengoba ndambile. Hayi, ma usuyathatha kudampa wakho lwani 50 kg liya lami uzanika ifilo kuzeni igalani sesilayo sengimhafula futhi khonapha lami yabe ngifuna ukudla bence mina bengilayo i-$10 le. Hhayi, abancane abatholi lutho, akula hlelo lwafikayo ukuthi kumbe kuyathola, akula lutho nje bazihawuleli.
Lalilo hlelo njalo lokuthi liyethenga impahla eGoli libuye lazo lithengise luyaphumelela yini?
Lapha yikho ngikhulumile ngase uqale ngokuthi vela akuselanto esiyenzayo. Bonke sesaqala phansi bathi sizavuselela nxa isimo somnotho laso sesivuka, ngoba irandi khathesi ukuthi ungalithenga okuthi uhambe lale eGoli usiyawoda.
Kakula siphatha amandla sikahulumende sake sikhulumelani, kumbe abephalamende kumbe abecouncil.
Nabe phalamende lapha lokho esavotayo vela sikaze simboni. Hayi, izikolo sokunzima, ngoba izikolo zithe zivulwa kwaqanjwa enye imali phakathi kwethemu. Izikolo sokuthiwa sokukhwelile kwangezelelwa futhi enye imali, abantu le mali yangikhona kabalayo. Abantwana kwathiwa bengaxothwa, kodwa bayaxotshwa ezikolo vele kabadlali njalo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Siboniso Moyo ohlala eLupane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, siziphetheke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Yikuthi
sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Councillor Donaldson Mabutho omela isigaba sika Ward 9 esigoqela iMabuthweni. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ah, siyabonga mfowethu Chris.
Yes, sizwa kuthiwa wenelise uceda udubo lwempompi ezihambisa ingcekeza isiweji ebesezikhathaze okweminyaka leminyaka. Ungasitshela ukuthi uqede njani lo?
Siyabonga mfowethu. In fact, what actually happened is that when I was elected into office last year ngingena, usibesile hlupho olukhulu kakhulu endaweni yamaTshwane. Year in, year out, because there were perennial swans. Vela izakhamizi zangale vele zathi zithelenzima ivele lomkhuhlane wesihudo nje usuthi ubami esibhedlela, ubami esibhedlela. So engakwenzayo ngayingeja ama-directors, ngayingeja i-town clerk on the 3rd of October, ngabathatha ngahamba labo kusayi. And ngelanga lelo the town clerk wahlala declare ukuthi this is an emergency project which needs to be done. But njengoba ukwazi ukuthi laba processes e-procurement and everything has to go kuhle kuhle ngokuhlela kwakhona. So yesterday the team of city council, the new contractor, bahle babuya on site. So yesterday we handed over the site to the contractor. And the rehabilitation so uyivuseleliswala lokufaka amapipe amatsha amakhulu kuzasikhosta imali phose efika about 2.2 million. So imali leyo isikhona, it was availed by i-city council yakoBulawayo. And izakhamizi zeMatshobane ziyajabula. I-project leyi ngithemba babuza izolo iyaphela ngoJanuwari. So it's a long term project because kumele belungise ama-main walls, befake amapipe amatsha. Because amapipe ayefakiwe ilokishi leMatshobane lalilungisele abantu ukuthi ababe ngamabhajela ngezikhathi zakhona. So uzabona ukuthi because of the population growth eMatshobane ibingasenelisi ukuthi isuwa leyana icontain iload ekhona.
Kanti manje kuyini okuyake kwehlule njengoba nangu siyabona ukuthi i-council yenelisile ukuthi iphathise ngemali. Siyabona endaweni eziningi kulo dubo kodwa kuthiwa kula mali.
Siyazama ukuthi sixoxisane lawa ama-directors yethu ukuthi sibonisane ukuthi khonoko kukhona ikuyini esingaku-prioritize. Ngoba singakhangela ukuthi eMatshobane laphana mfowethu it was like a ticking time. Ibomba ikade lilaphana ukuthi uyabona ibingaba yinto ukuthiwa iyayingakwanisa ukuthi iyangisubulawayo uze ukuthi ikhorela iqhamuke eMatshobane. So yiko-ke ngathi ngishare-ke kwamna ngihlala ku-engineering committee ye-City of Bulawayo sikhulumisana-ke nama-directors laba bantu bathi u-town clerk wathi hayi ekhansela ngolosike siyebona so that we assess and see laye wathi ekubona u-town clerk wedrobhela kubulawayo kwamthinta wahle watshela ama-directors akhe no-deputy director engineer ubabuncubo wayekhona u-director of engineering uba busimela dube wayekhona kwahle kwathi angicela ukuthi lihleli yenze konke okufunakala lapha umsebenzi lowuqalisa. And now, just a month after, they come on site and this is a boy of the country that bang produce a contractor, is a resident local contractor, there's a community cooperative the contractor. Right. But what man the country was aware of the job and got the Lima along the sewer lines is in that days. At the top of the planner is site. Where lapho ezakhepha khona amabhozi azancedisa izakhamizi lezi ezifuna ukwenza amagarden ungakhangela ukuthi i-area lezian ilelende enkulu kakhulu. So ngiyabonga kakhulu because of the cooperation from i-City of Bulawayo lokuthi nxathi namakhansila sifesa ama-challenges bengabuya on the ground the assess kuyazama sile kuzama umzamo siyuthi even amasenti nxa engekho kuke kubonakala ukuthi kungacutshwa laphana ufakwe laphana be-prioritize ngoba into esiyazama ukuthi siyivalele laphana ukuqhamuka komkhuhlane lokuthi abantu bebulawayo bephile kuhle.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngithanda ukuthi ngibonge bakithi, ngibonge uBulawayo omuhle, umthwakazi omuhle, ngibonga le nhlanganiso ye-Progressive Resident Association yakoBulawayo. Sisebenza kuhle kakhulu, in particular i-Resident Association ye-Progressive eka-Ward 9 eMpopo ekhokhelwa ubaba uStanislas Dube.
Hayi, lathi sibonge. Loke ngu-Councillor Donaldson Mabutho oyeMabuthweni engwebandla le-MDC ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande lilayo.
Siyabonga jahelidala Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba. Siziphethe ngezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Kuqhamuke udlakela phakathi kwamalunga eMDC asekela umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa labasekela uDouglas Monzora eHarare. Abamabandla aphikisayo loZulu basola umongameli Mnangagwa ngokuqhelisa idale lakhe lekhabinetha. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Matukanduna vafupatila.